Inini ndi marvelous mhlanganya huye ndichimitsi heyi no misoro ye naudzedu dzanasi muvuro nyamavhuvhu 13, 2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotaura pazuva rekucherechedza mabasa akaitwa nemagamba akafira rusununguko rwenyika vachiti nyika yava kufanira kusendeka parutivi nyaya dzesarudzo yoenderera mberi nekuvandudza upfumi hwenyika. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti haina kuenda kunobatana nezanupf nekuti urongwa hweHeroes Day hausi hwenyika asi kuti ndewezanupf, uko inoshandisa mukana uyu kunyomba vanopikisa ichiti iyo yakaita urongwa hwayo hwekutora zuva ranhasi sezuva rekurangarira magamba ayo akaita sevachakabvu vaMorgan Tsvangirai, amai Susan Tsvangirai vaitaidza mara nevamwe vakaurayiwa nyika yawana kuzvitonga nekuti vaipikisa matongero ezanupf. Magweta ari kumirira mutungamiri wezanupf vaEmerson Munangagwa munyaya yavaNelson Chamisa veMDC Alliance yekupikisa kudomwa kwavaEmerson Munangagwa neZimbabwe Electoral Commission semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika anoenda kudare reConstitutional Court uko anoriwana rakavharwa sezvo nhasi riri zuva rezororo. Madzimai nevana vevanhu vakaitwa magamba ematunhu kumashonaland west vochema nerekuti hurumende iri kuvabata nekuseri kweruoko. Mitambo yenhabvu yotsviriridza FC Platinum ichitungamira asi yakasonwawo nengezi Platinum Stars. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zvinoreva zuva remagamba kana kuti Heroes Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page redu revoa Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.